Inini ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzedu zanasi chitatu kubvumbi 25 2018. Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chinopinda muzuva repiri muBulawayo. Varongi vacho vachiti makambani ariko gore rino akakwira nezvikamu 40 kubva muzana zvichienzaniswa negore rapera. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU PF musarudzo dzichaitwa munyika dzosiya mikono yakawanda yakaruma pasi. Masangano akazvimirira okurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vaone kuti mitemo inobata sarudzo yavandudzwa. Izvi zvabuda pakuparurwa kwechirongwa cheFair Fair Campaign kumasvingo. Vari kusiya basa sameya weHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kanzuru yavo yakakundikana zvikuru kugadzirisa nyaya yevanotengesa mumigwagwa vachiti kuwanikwa kwemabasa ndiko chete kuchapedza dambudziko iri. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza chirwere cheautism icho chanetsa pasi rose. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika mukupa ruzivo rwechirwere cheautism. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040, 15460 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM nemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne13630 shortwave. Musakangane kutisarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.